mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro vebato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika. Kanzuro yeguta reHarare yakazivisa vagari kuti mazuva ainochenesa mvura kudhamu rePrince Edward aderedzwa. MuAmerica vakuru vemauto vanoyambira dare reCongress zvinogona kuitika munyika kana nyaya yemari yekufambisa hurumende ikasatenderanwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika pachiitwa hurukuro, sezvo sarudzo dzaitwa mumakore adarika dzaunza kusawirirana munyika zvopa kuti vanhu vatambure. Asi izvi zviri kushorwa nevamwe vanopikisa vanoti bato iri riri kutya kupinda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKomichi.
Ngatitarisanei nechokwadi chirikuitika munyika medu. Munyika medu mune matambudziko makuru ati kusangana nawo kwemakore asvika 41 iko zvino. Asi seutungamiri hwemapato nehurumende hapana munhu amboti auya nesolution ine chokuita kurarama kwavanhu upenyu hwavo. Vatungamiri vose vandiri kuona vari kunyanya kutaura maererano nenyaya yepawa yavo kuenda pazvigaro ndodakita president ndodakita chakati ndo zvinhu zviri kufokasiwa munyika muno. Munyika muno ndiri kuona mune nyaya yepower retention agenda more than at the expense yekurarama kwoupenyu hwavanhu. Ndoda kuti nhasi uno ubvunze macivil servants yeZimbabwe kuti vari kufara here nezvamararamiro avari kuita. Answer is havasi kufara. Ndoda kuti ubvunze mafarmers ari kurima tobacco, ari kurima cotton, ari kurima chibage kuti vari kufara here munyika muno nezviri kuitika. Answer is havasi kufara. Ndoda kuti ubvunze zvakare mavenda ari kutengesa zvinhu achiwana $20 RTGS mutreat kuti vari kufara here, havasi kufara. Ndoda kuti ubvunze macompanies eZimbabwe kuti as they do business munyika munomu nezvavari kuwana madzivari kuona vari kufara here, answer is havasi kufara.
Saka poitwa sei vaKomichi?
Mubvunzo unoamba uchinzi national dialogue ndiyo solution. Nokuti vanhu vane history nedzakamboitika gore ra2008. Ukatarisa grafu reeconomy kubva 1990 kusvika 2020 iko zvino pakangoita economic growth vanhu vagara zvakanaka it was between 2008 kusvika 2018 ndopakaperera upenyu hwavo. Kubva before that vanhu vanga vachitambura, after that vanhu vari kutambura. Saka isusu as leaders, what do we stand for? Let me give you the answer. As MDCT, we stand for the national dialogue because we believe kuti tikagara pasi tikataurirana macivil service anowana mari nomusoro. Tikagara pasi tikataurirana munyika munomuita investment yakanaka.
Zvinoitwa sei izvozvo munganyatsotsanangura?
Tinofanira kuita go back and say ndingatarisei the big agenda. The big agenda now is to deal with economic growth. Tinoti tishayei vana veZimbabwe katikaungana tikagara pasi tikataurirana pano. Tikati mapolitical parties ose osangana oita sector yavo. Hurumende yoitawo yomirawo sehurumende. Machechi omirawo samachechi. Mabusiness community omirawo sebusiness community. Labor yomirawo selabor.
Vakomichi timbobatai muromo ipapo.
PDL iko zvinhu zvati speak now iri pa 40,000. It is the majority of workers in Zimbabwe are civil servants. And most of them, they are earning less than that.
Asika wakumi chivamo anoti imi sei muri kuzviti mune zvido zvevanhu pamoyo muri kudzinga zvakare nekune rimwe divi vamiririri vevanhu ivavo vasina vanhu vamiririra vasina vanhu vamiririra mudare reparliament
nyaya yekudzinga vanhu muparliament yaisi nyaya itsva unoziva iwewe kuti in 2014 baba vachangira vakadzinga diti nevamwe 18-19 people nekuti vanga vabuda mugwaro rendifiti tikauya zvakare in 2018, remember, in Ngijiri, Chanisi akadzinga Madam Kupe ne timu yavo because he believed zvanga vabuda mubarare MDCT.
Asi tichitarisa nyaya iyoyo vakomichi vakomichi tichitarisa panyaya yamapa muenzaniso wa 2014 nezvaakuitika izvinezvi neizvozvi vanhu vakadzingwa muna 2014 pakadzingwa vanhu pakaitwa sarudzo dzemabi elections asi iko zvinezvi muri kuti vanhu ndozvatiri kutaura kuti kana imimi muchiti muri kumirira zvido zvevanhu kana muchiti muri kumirira zvido zvevanhu vakomichi
sachigaro vebato rinopikisa remdct vamogen komichi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reElectoral Resource Center vaSolomon Vobo Sibunu.
Chekutanga chatinotanga kutarisa, tinotarisa kuti mutemo kana kuti bumbiriro remutemo rakamboita kuti tive tichikwanisa kuita sarudzo rinoti kudii. Rinotaura iro paSection 59 kutaura kuti pakanga paita gwanza kuparamende kana kukanzuru sarudzo dzinofanira kuti dziitwe mumazuva asingapfuure 90 kubva musi unenge wazikanwa kunzi pane munhu afa pane munhu adzingwa kana pane arizaina saka kunzi sarudzo hadzifani kuitwa nekuti dzinokonzeresa nyonganyonga kana kuti dzokonzeresa kusagadzikana kusagadzikana ikoko kunofanira kutogadziriswa nekuti zvinoreva kuti pane dambudziko rinenge riripo saka sarudzo dzinofanira kutoitwa nguva nenguva nekuti bumbiriro remutemo rakatopa kuti sarudzo dzinofanira kuitwa
sei zvakakosha
vanhu vanofanira kuva nevamiririri vanofanira kuva nevanogadzira mitemo vanofanira kuve nevanenge vachizotarisa kuti basa rehurumende riri kufambiswa sei saka kutaura kwekuti sarudzo hadzifaniri kuitwa ndofunga kungotaurawo chete kusina zvinokwanisa kutsigira nokuti kutaurai kunofanira kutsigirwa nebumbiriro remutemo saka section 159 haitenderi kuti sarudzo idzodzo dzirambe dzisiri kuitwa dzinofanira kuti dzitoitwa sarudzo idzodzo nekuti ndozviri kutaurwa nebumbiriro remutemo
kune nzvimbo ngani dzisina vamiririri kusvika pari zvino
izvozvi tikatotarisa tine 20 maparliamentary seats toita masits anosvika yo 80 ekumalocal authority kana kudarika tochitarisa kuti nyika yave mumwedzi gumi nemumwe chete takutokwanisa gore nyika isina kuita sarudzo sadzevanhu vakadzingwa kana vanhu vakafa kana vanhu vakasiya mabasa mune zvematongerwo enyika rinova dambudziko guru ratisingadi kuti rirambe richienderera mberi nekuti chinonzi dhemokrasi inotaurwa neconstitution yedu ndechekuti chimwe chacho ndechekuti panofanira kuti paitwe sarudzo vanhu vachisarudza vega vatungamiriri vavo saka ava vanhu vanenge vachizoda kuti vanhu vavatsvagwe sei ndo mubvunzo wavanofanira kuti vatange vatidayira chekutanga
chimwe chikonzero kachiri kupiwa nehurumende ndechekuti kune chirwere checovid-19 chauraya vanhu vakawanda pasi rose
hatitenderane nemaonero ayo ekuti nenyaya yekuti kune covid saka sarudzo dzinofanira kumiswa kana tatarisa panguva ino yatiri zvikoro zvakatovhurwa zvikoro zvizhinji zvine vana vanosvika mathousands iwayo polling station imwe chete inoendwa nevanhu vakuru vanenge vakapfeka mamaski vanozora sanitizer vanoita yatingati social distance kutarangana kumira vakatarangana vanogona kuzviita izvozvo inenge iine vanhu dzimwe nguva 400-300 saka tiri kutaurisa isusu kuti uku kuwanda nemunwe kwavari kuedza kuita kuti mabi elections aitwe nenyaya yekuda kwecovid covid haingamiswi kuita kwesarudzo zviri pamutemo vanofanira kuteedzera mutemo sematarirwo awakaitwa constitution inotaura kuti mabi elections anofanira kuti aitwe saka zvecovid izvi kuwanda nemunwe hatitenderane nemaonero iwayo
kana paita dambudziko rakaita sechirwere checovid-19 munenge muchitarisira kuti paitwe sei kuri kuti vanhu havasi kudawo kuita sarudzo
kana vachida kumisa sarudzo vanofanira kuenda kumataredzi mosva vonopiwa yatinoti court order vopiwa reprieve muchirungu yekuti aiwa tambo kumisai kwete kuti vanhu vanongomuka nerimwe remazuva otaura kuti hakusisina sarudzo izvi hazvitenderwe hazvisi pamutemo hazvienderane nezvinotaurwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reElectoral Resource Center vaSolomon Bobosibunyu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 4630. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zana rine makumi matatu neumwe nemazana mana ane makumi matatu nevana 131,434. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mana ane mazana matanhatu ane makumi masere nevashanu 3,140,685. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 2,358,223. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa vagari nechitatu kuti yaderedza mazuva anocheneswa mvura kudhamu rePrince Edward kubva kumazuva manomwe pasvondo kudzika kumazuva matatu pasvondo. Ichinyora padandemutande reTwitter nechitatu, kanzuru yeHarare yakati yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekupwa kwemvura mudhamu reSeke uye kudzikira kwemvura mudhamu reHarava. Madhamu maviri aya anopa mvura kuguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe zvichinji panyaya iyi, asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kuderedzwa kwemazuva achacheneswa mvura kunorevawo kuti kuderera kwemvura ichange ichiwanikwa nevagari. VaShumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chichanyanya kuipira vagari ndechekuti mvura iri kushayikwa munguva ino yeCOVID-19.
Iro ishoko rekuti Seke Dam haichina mvura uye Harawa yasarirwa nemvura shoma shoma uye mvura yacho yatongosara inokwana masondo matanhatu, chiratidzo chikuru chekuti iri idambudziko ratouya, idambudziko richaita kuti pari zvino kuwanikwa kwemvura kunge kuchitotekeshera uye kunogona kukonzeresa zvakare kupararira kwezvirwere zvinokonzereswa neutsvina nekushayikwa kwemvura. Saka tiri kuona mukati mezvibhorani, tiri kuona mukati mematsime ari munzvimbo muchinge muchizowandisa vanhu. Vanhu vari kutsvaga mvura yekuti vagone kushandisa mukati medzimba dzavo.
Kunze kwezvirwere zvamuri kutaura vaShumba, ndeapi mamwe matambudziko anogona kutarisana nevagari panyaya yekushayikwa kwemvura?
Dambudziko guru richatariswa nevagari ngerekuti mukati medzimba dzavo mashandisirwo emvura achafanirwa kunge achichinja, uye kushandiswa kwezvimbudzi kuchashanduka zvakare wanhu wochengeta tsvina mudzimba wachimirira kuti wachazongo flasha kana kuti kamwe neiyoyo yavanenge vachereredza. Saka zvichaita kuti mudzimba zhinji dzanga dzichimbowanawo mvura dzitarisane nedambudziko rekuita yatingati practice good hygiene. Zvichawe zvichanetsa kuti zviitike. Apa tiri mudambudziko recovid-19, zvichireva kuti panotarisirwa kuti vanhu vanofanirwa kuti nenguva vachigeza maoko nemvura yekuchingiridza yakachena. Saka kana mvura isisipo, utano hwevanhu huchanyanya kukanganisika.
Misha ipi ichakanganiswa nekushaikwa kwemvura kubva kumadhamu maviri aya?
Sito Farare ndiyo inopa mvura kuNorton, ndiyo inopa mvura muguta reHarare, kuchitungwiza kuEpworth, kuIncomo Barracks. Zvichaita kuti pave nedambudziko guru. Nzvimbo idzi dzagara dziri kutotambudzika nekuti tikatozvitarisa vanhu vekumabvuku, vanhu vekutafara, vanhu vekunzvimbo dzakaita sana Greendale, Orange Grove, kunana Borodale, Westgate, vanhu vekunzvimbo idzodzo nedzimwe nzvimbo dziri kumawestern suburbs kunana Glenora nekudzimwe nzvimbo muHighfield havasi kutogona kuwana mvura yeguta reHarare. Ukuwo kunzvimbo dzakaita sekuchitungwiza, vanhu vari kugara vachitochema-chema kuti mvura hapana. Mvura iri kuwanikwa pamwe mazuva mairi kana kuti rimwe pasvondo. Zvinoreva kuti kana tisisina mvura iri kuuya yakati wandei, pachayedzera mazuva ekuti vanenge vasina mvura inobva kukanzuru. Zvinoreva kuti zvichadhurira wagari kuti wachange woda kundotenga iwo mari yacho wasina, nekuti makambani mazhinji akati vharei, vanhu vazhinji havasi kushanda.
Avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inoti yakwidza mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Kubva nhasi dhiziri rave kutengwa nemadhora emuZimbabwe anoita 122.13 cents. Kana vachitengesa nemadhora ekuAmerica inenge yava kuita dhora rimwe chete nemacents 38 okuAmerica. Peturu yave kutengwavo nemadhora emuZimbabwe 123.71 cents. Kanavo kutenga nedhora rimwe chete rekuAmerica ne40 cents. Nepfenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachaparura zviri pamutemo dare reparamende, kana kuti 4th session of the 9th parliament, nemusi wechina svondorino. Mitemo ichitariswa kukurukurwa nezvayo rwendo runo inosanganisa mitemo yemashandiro anoita masangano akazvimirira nemitemo inobata mhosva dzinoparwa pavana. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemurume ane mukurumbira wokubhinya vanhukadzi 21 Sam Muropa, uyo akasungwa nezuro mushure mokutiza kubva mujeri reHarare Central svondo rapera. MuNewsday mune nyaya inoti munyori mukuru mubazi rinoona nezvomukati menyika vaAaron Nepera vanoti uwandu hwevapoteri vari kutiza nyonga-nyonga munyika dzavo hwave kuwanda, izvo zvave kuremera Zimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vapi pinda yake mukomana ngapinda yake mukomana ngapinda yake mukomana mamuka sei pa studio 7 apo mamuka sei zvenyu pa studio 7 apo tinokutendai nenhau dzamunotipa dzakanaka dzakachena dzisina dira dzakarerekera dzisina kana feva tinokutendai chose ya tinotichamisa chete chete chamisa chete chete panyaya yamwonzora navamunanga akubayi vekunyorerana tsamba vachida kutaura mene zvavanoda kutaurirawo kuda vanoda kutaurirana kuti vanoriga sei chamisa because handioni chinobudapo vamunanga akuba vachiona kutaurirana chamisa because mwonzora nakupe zvakasiyana paya handiti vakambotaurana nakupe kuti chakabuda hapana chakabuda ndizvo zvimwezvo chero vakataura namwonzora hapana chinobuda mwonzora nakupe chinhu wani hapana zvakasiyana ipapo and then ndinoda hangu kungopa warning iyo zano pf kuti zvairi kuita zvokutsvinyira mdc alliance yachamisa vose nana Douglas mwonzora vachisvinyira mdc alliance yachamisa zviri kutipa manyukunyuku ekunzwa kuti tichamisa chete chete ndiwatichavhotera
toda kutendai zvikuru nemi vateereri munoramba makadzikira kuramba muchiteerera nhau dzinobva kustudio 7 studio 7 haina deera rakarerekera asi tinoda kuti isu sevatsigiri kana sevamunhu sevana vezimbabwe tinokumbirawo kuti zeki ngaimbomira pachokwadi ngairege kushandiswa kana uchiona hako kuti hausi kukwanisa kuzvishandisa kushanda nechokwadi step down uisitawo kuti vanoda kumira pachokwadi vomira pachokwadi nokuti hatidi kunyepa vamwe vachamedzwa nepasi sokumedzwa kwakaitwa vamwe
vashamari vestudio 7 apo right ndinongokurudzira kune wese uri kundinzwa kuti ngatizive pekuvhotera 2023 pana chamisa ndo pane shanduko ngatisangomhanya kurejista kuvhota tisingazivi kuti tida kuvhotera papi pana chamisa ndo pega pane shanduko tarisai mone vamunangagwa vakuratidza kupanika vakungofamba vachitaura muzimbabwe mufi makaitika izvozvo mwachidaidzira kuti chamisa akawina atongi zvazodai zvazodai kuratidza kutya kuratidza kutya ende isusu takatomira kana even chamisa akati pati yangu inonzi huswa kana akati inonzi chituru kana inonzi chii iyoyo paangori papo ndopatinoda kana even akaiti mvura tinongoda ipapa nemvura imomo so chiripo ndechekuti ngatikurudziranei kune vabereki vedu vasingazivi kuti politics dzimwe dzakamira sei dzemazuva ano vari kungoti zano 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 waudzeiwo kuti aiwa pane shanduko ndo apa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vatungamiri vemauto muamerica vanoyambira dare reparamende yeamerica kana kuti congress kuti vaedze kuwirirana panyaya dzemari inofanirwa kukweretwa nehurumende vachiti kana hurumende ikavharwa zvichakanganisa kudzivirirwa kwenyika uye zvigovhiringa upenyu hwemhuri dzeavo vari mumauto ukuwo vaimbove makurukota matanhatu aiona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti defense secretaries vakanyorawo gwaro kucongress vachikurudzira nhengo dzedare iri kuti dzishande dzakabatana dziwirirane panyaya yemari iyi kuti nyika isapinda pakaoma chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu renorth dakota vatawanda svosve dzokora Vanoti Congress haina imwe nzira yekuita kunze kwekuti vawirirane panyaya iyi mazuva achiripo. Vadzokora vanotiudza maonero avo.
Debt ceiling iyi vari kureva kuti mari inokwanisa kukweretwa nehurumende yeAmerica. Kuno kuAmerica haungokwereti chete usina kubvumirwa neCongress kuti munyika izoita chikwereti kuti vaBiden vazokwanisa kukwereta mari. Chero iri basa rakanaka sei, rinokudzwa sei, zvinofanirwa kuenda through Congress. Hakuna uku hakuna maderativa anga akadaro.
Iro gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary vaLloyd Austin vakati nenyaya iyi.
VaAustin mukuru wemauto emuno muAmerica, Secretary for Defense, vari kuchema chema chaizvo pamusoro pe mauto avo anogona kupedzisira asina kubhadharwa nemhuri dzavo nevamwe vaya vanobatsira hurumende yeAmerica kuchengetedza runyararo vanonzi military contractors. Saka vese ivava vakatadza kubhadharwa, zvinenge zvakureva kuti nyika yeAmerica inogona kupindwa nyore nyore nevavengi. Saka yakutonzi nyaya iyoyi national security issue. Dosaka yava kusumudza vanhu vose, nyanzvi dzose dzine chekuita nemauto nemilitary yeAmerica. Nekuti izvi zvinotyisaka kuti uri kuti munhu asina kuwana mari yake mwedzi uno, kana kuti asina kuwana mari yake yakakwana, kana kuti munhu ane nzara anzi achengetedze mutungamiri wenyika kana kuti achengetedze nyika. Zvinoita kuti zviite nyore kuvavengi veAmerica kuti vapinde vagopa choko muhomwe avo vanenge vaine ruzivo, njere kana information pamusoro pezvinoitika muAmerica. Zvinobva zvangoita nyore nyore kuti vanhu ivavo vatambire mari dzakadaro kuti vabhadhare. Ndosaka kuine kugeda geda kwemeno muno muAmerica, nekuti vanenge vachityira upenyu hweAmerica hwenyika yavo inonzi national security.
Vamwe vakakurudziravo kuti nyaya iyi igadziriswe nekukurumidza ndevanani uye vakatii?
Vanhu tikona vanhu vakawanda vane chekuita nenyika yeAmerica vari kutsutsumwa chaizvo pamusoro pemakakatanwa iwayo. Tirikuona maformer secretaries military vese vari kunyora tsamba, nevamwe futiwo vakuru vatungamiriri maformer presidents vari kutonyorawo zvakare vachikurudzira maRepublicans nemaDemocrats kuti vawirirane vasaise nyika yeAmerica panguva yakaoma. Tiri kuonawo zvakare vaYellen vanoona nezvemari, maYellen vakatombotaura vakati aiwa vanhu ngavawirirane zvinhu zvisati zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Nekuti izvozvi vakuda kutosvika kwamvura yacheka makumbo. Zvikangosvika musi wa18 October chete zvatoipa. Ende kana tichiti zvatoipa, tiri kureva kuti America inogona kumira kushanda. Kana America yamira kushanda, munozviziva imi kuti America ikaita dzibwa, zvinoreva kuti nenyika dzose dzakatenderedza nedziri kure kuchero dzekuAfrica chaidzo dzinobatwawo nedzibwa iroro. Saka zvinhu izvi hazvikanganisa America chete, zvinotokanganisa nenyika dzese dzakatekeshera. Saka maYellen vakatombotaurawo vachiyeuchidza kuti aiwa zvinhu ngazvigadzirisike.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota muAmerica. Vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sachigaro vebato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika. Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa vagari kuti mazuva ainochenesa mvura kudhamu rePrince Edward aderedzwa. MuAmerica vakuru vemauto vanoyambira dare reCongress zvinogona kuitika kunyika kana nyaya yemari yekufambisa hurumende ikasatenderanwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonaka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.